Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kurume 11, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvokutoti varwere vedu tikutovada kuti tivashandire zvakanaka naka. Dai hurumende yatanga yambotinzwisisa because ndoyoga language yanonzwisa iyoyo yekuti tamboramuwa mabasa. Takabvira kare tichivaudza kuti tine nyaya dzakati dzatikuda kuti tigadzirise, asi vakaona chiramba chinda kubasa vanombonyarara zvavo.
Vana chiremba vanoramba mashoko egurukota rezveutano ekuti kuramwa mabasa kwapera sezvo zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa.
Zvinhu zviri kuratidza kuti tsarudzo dzemuZimbabwe dzava tsarudzo dzekuti matarisiro ari kuita pano pane kunzwisisa pekuti tsarudzo hadzingoitiki chete musi wekuvhota, asi tsarudzo wamuunganidzwa wezvinhu zvese zvinoitwa zvichigadziriswa nyaya dzetsarudzo.
Sadak yotumira vaongorori vezvesarudzo kuZimbabwe. Bato reMDCT roenderera mberi nekuita misangano kuMatabeleland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mxolisi Ngwenya, varamba mashoko ari kutaurwa negurukota rezveutano, Dr. David Parirenyatwa, ekuti vana chiremba vave kudzokera kumabasa sezvo zvichemo zvavo zvagadziriswa. Dr. Parirenyatwa vanoti veHealth Services Board vanoona nezvana chiremba vange vagadzirisa zvichemo zvavo zvinosanganisira mari dzavanotambira nezvimwe. Zvipatara zvakatarisana nedambudziko rekushaya vana chiremba zvinosanganisa Parirenyatwa Group of Hospitals, Mpilo, UBH, Chitungwiza neHarare Central kana kuti Gomo. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 1 kurume. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Ngwenya.
Dai vaparirenyatwa vakuratidzai pakanyorwa pasi sokunzi pagadzikwa tikasaina isusu zvezve. Hatisi kuzviziva kuti nyaya yagadzirisa, uyezve mamembers edu ari kunzi adzokera kubasa haana kumbodzokera kubasa ba. Takamirira kuti vagadzirise nyaya. Dai minista vambomira zvokufamba vachitaura zvisirizvo pasocial media nepamedia vambogadzirisa nyaya dziri kunetsa.
Asi pane misangano iri kuitwa here nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri, Dr. Ngwenya?
Sofa takaita musangano 1 musi wa 6 March yanga iri Tuesday. Musangano iwowo hapana chakabuda, zvakangonzi usike mandate and then try to solve nyaya dzacho. Saka taangomirira kuti vasvike mandate yachona tozosangana zvikiri inoyi rati kupinda izvi. Asi sofa hapana chaitwa chiri concrete.
Saka hapana vanha chiremba vati vadzokera kubasa?
Aiyo, vana chiremba vanambodzokera kubasa ba. Munhu wese anga ari pastrike ari kuramba ari pastrike.
Ko misangano iri kunzi iri kuitwa neHealth Services Board, Dr. Ngwenya, iri kubva kupi?
Ndoyo ndikutaura kuti musangano 1 watakaita neHealth Services Board musi wa 6 March inonzi Health Services Board Negotiation Tripartite Negotiation aya. Ndiwo musangano wakanzi patakareiza nyaya dzedu kuti chiri kunetsa ndeichi. Tikanzi tichanotarisisa tokupai mhinduro. Asi mhinduro yachona haisati yauya and meeting yachona tiri kuona kuti pakazonzi pachapuwa mhinduro yevhiki rinoi rati kupinda, which means havasati vanyatsoita serious and havasi kuona senge nyaya iri agency yei.
Saka hapana kupuwa zuva chairo chairo rekuti mungasangane musi wani?
Zvanga zvanzi togona kusangana Thursday.
Iriwo svondo rinoiri?
Zvirava musi wa 15.
Tiri kunzwawo kuti vanenge vanga vachitiwo vawana mari inosvika 10 million kuti mukwanise kuwana mari dzezvikwereti dzemotikari. Ava kuzivisa ine zvinyaya iyi.
Mamembers edu atakataura nawo ari kuti nyaya yemiliyoni iyi yekutonesa nekuti hasi kukwana vanhu vese. Uyezve iri kunzi loan. Vari kuda duty-free impasse zvekuti vapuhwe loan nehurumende yovagara vane maloni nemabhengi hazvingamboite ba.
Ko zvimwe zvamava muchitiwo nyaya yemishonga vari kuvimbisa here kuti vanozvigadzirisa isimo muzvipataro?
Yanga yanzi nyaya iyo ichagadziriswa but takatobvunza kuti tisangane nevanhu vacho vari kuvanda kutenga mishonga yachona kuti vatipe dei rekuti tikutenga mishonga yakati nezuva rakati. Tipuwe projection yekuti tizive kuti tikushanda nesitoku yakaita sei izviyezve tikuexpecta imwe rini. But so far hapana mishonga yatiyatina muzvipatara kubva titange kuita manegotiations iwa.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana chiremba vanga vabatana nemi mukuramwa mabasa ndevapi ava uye zviri kufambawo sei papapa?
Pakunzi majunior doctors chete inyaya yekuti propaganda yemidhia yandanchitaura iyi kuti dai vambomira kutaura zvinhu zvisirizvo pamidhia. Pakatanga kutotanga kunzi nyaya iyoyi iri kutonetsa machiremba anga atobatana zvese nemasenior doctors asi vanga vachita vachijoina zvishoma nezvishoma vamwe vachona. Zvatinokwanisa kutaura panguva ino ndeyekuti nyika yese pane machiremba akawandisa ari mumabasa zvekunzi 200 out of 800 ziya ziya uten kotinezisein kuti ndezvekunyeba. Hakuna zvakadaro. Masiritisi wawo haasisetoa. Madoctors aramwabasa akatowandisa macentral hospitals, madistrict hospitals, maprovincial hospitals.
Ko vamweka Dr. Ngwenya vanozoti mukaramba muchiramwa mabasa hazvizokanganisawo here varwere?
Tikutoti varwere vedu tikutovada kuti tivashandire zvakanaka naka. Dai hurumende yatanga yambotinzwisisa because ndo yoga language yanonzwisa iyo yekuti tamboramwa mabasa. Takabvira kare tivaudza kuti nenyaya dzakati dzatikuda kuti tigadzirise asi vakaona chiramba chinda kubasa. Vanombonyarara zvavo. Saka tikuti dai vatombotanga vatogadzirisa nyaya idzodzo nekukasika.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mcholisi Ngwenya, vange vari parunare muBulawayo na Blessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Vaongorori vesarudzo kubva kusangano reSADAC vange vachitarisirwa kupinda munyika nasi kuti vamboshanda kwemazuva manomwe anotevera vachiona zviri kuitwa mukugadzirira sarudzo dzegore rino. Chikwata ichi chiri kutarisirwa kuita misangano nevakuru vehurumende, vesangano reZimbabwe Electoral Commission, mapato anopikisa nevamwe vane chekuita nesarudzo. Mumiririri weBritain muZimbabwe, Amai Catriona Lane, vakatozivisawo kuti vamwe vaongorori vesarudzo kubva kusangano reEuropean Union vari kutarisirwa muZimbabwe chero nguva ipi zvayo. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pa31 Chikunguru na31 Nyamavhuvhu pazuva rinenge razotarwa nemutungamiriri wenyika. Mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini vanoti sangano ravo ratambira nemufaro mashoko ekuti vaongorori vesarudzo veSADAC vave munyika.
SADAC seunganidzwa munyika zvemuAfrica dziri kuno kwatiri seZimbabwe. Zvisiso yavo nyaya dzesarudzo iri kuramba ichivanduka ichikura. Pavakaedza kugadzirisa basa rekuti SADAC ringaona sei zvesarudzo, vakagadzirisa nyaya yekuti SADAC inokwanisa sei kuita basa rakavandidzwa panyaya dzekuongorora sarudzo. Chekutanga ndechekuti SADAC yakatenderana kuti vachange vachitumidzira inganzi Goodwill Mission, inova chikwata chevanhu vanenge vachitumidzirwa nguva ipi naipi zvayo vachibatsirana nenyika dzavanenge vafambira kuti vadzikurudzire kana kubatsirana navo kuti vagadzire nyaya dzesarudzo. Kozoya chechipiri chepre-assessment mission, vanova vari kupuhwa basa rekuti vange vachiongorora kuti gadziriro dzesarudzo dzava papi, asi izvo zvakare vachiongorora zvakare kuti pane zvimwe zvakamboonekwa pasarudzo dzakapfuu tava papi nekugadzirisa zvainzi zvinofanira kugadziriswa. Saka zvinhu zviri kuratidza kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzava sarudzo dzekuti matarisirwo ari kuita sarudzo pane kudzivisisa pekuti kwekuti sarudzo hadzingoipiki chete musi wekuvhota, asi sarudzo wamuunganidzwa wezvinhu zvese zvinoitwa tichigadzirisa nyaya dzesarudzo. Ndosaka taakuchiona veSADAC vachiuya pavari kusvika izvezvi kuti vatange kuongorora kuti tava papi negadziriso yedu. Zvinhu zvakakosha, zvinhu zvatiri kutambira. Chikurudziro yavapo ndeyekuti sezvo vauya kudai ngavakwanise nepavanogona kubata zvese zvingangonzi zvine chekuita nesarudzo.
Saka izvi muri kuona here sekuti zvingabatsire kuti sarudzo dzigoitwa dzakachena?
Zvino zvingangobatsira, asi hatifaniri kupembera chete kuti kune vanhu vauya kuzoongorora sarudzo, nekuti kuongorora sarudzo hazvirevi kuti zvakaipa nezvesarudzo dzedu zvichabva zvagadzika. Ongororo yavari kuita yakakosha, nekuti inovapa mukana wekuti vange vachikurukura vane simba muZimbabwe, vane mukana yekugadzira zvivi izvozvo kuti vazvigadzirise. Zvazvinoreva ndezvekuti kuti sarudzo dzedu dzinge dzichizochena, vacho vanofanira kunge vaine zvekuita kuti sarudzo dzedu dzichene vanofanira kunge vari vanhu vakagadzirira kutambira zvavatange vachiudzwa. Saka tiri kupembera kuti ava vauya nesadhaki, asi tiri kunzwisisawo zvakare kuti kuya kwavo zvega hazvigadzirisi sarudzo yedu. Zvinogadzirisa sarudzo dzedu zvinhu zvichaitwa nevanhu vane simba rekugadzirisa zvatakati zvakaipa nezvesarudzo. Chekutanga chakakosha ndechekuti vari mupalamendi yeZimbabwe vachaita sei kugadzirisa mitemo kuti mitemo inge yakagara zvakanaka, nekuti sadhaki haikwanisi kuigadzirisa mitemo iyo, inongogadziriswa neparlamendi chete. Chechipiri, toona kuti Zimbabwe Election Commission yedu ichaita chii. Zvicharatidza kuti vari kuita zvinhu zvavo pachena, vachishanda nemunhu wese pasina kakufungidzira karipo. Sadhaki haikwanisi kutiita zvinhu izvozvo, inokwanisa kungovaudza chete kuti shandai muchidai. Chechitatu, toonawo zvakare kuti vezvematongerwo enyika vachaita sei kuitira kuti environment muri kubatwa sarudzo inge iri environment isina zvingangokanganisa vanhu kuti vange vachivhota vachisarudza pavanoda.
Iyo hurumende yedu munoona here ichizovhurawo mikana yekuti vaongorori vezvesarudzo pasi rese vagone kuwana mukana iwoyu wekuuya vachizopinda munyika vachizvionerawo pasi?
Sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika, tiri kufungidzira kuti chido chiripo, asi zvatisati taona zvichiitika zvinoratidza kuti zvechokwadi izvi zvinokwanisa kunge zvichiitika ndezvekuti mitemo unotendedza vaongorori vesarudzo vanobva kunze kwenyika kuvasvika haisati yagadziri. Saka chatiri kunyatsowisawirirana nacho ndechekuti izvezvi semamiriro ezvinhu mitemo yekuti yatingati invitation yemaobservers inobva kupi, hurumende haiwaniki ichipindira panyaya dzekuti azodeedzwa kuya kuzoongorora sarudzo ndiani. Basa rehurumende ndeyekuzoti kuitira kuti maobservers apinde munyika, tavapa here mapepa magwaro.
Mukuru wesangano reElection Resource Center vaTawanda Chimini vari parunare vari kuHarare. Batanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uri kuenderera mberi uchiita misangano kumatebeleland kuedza kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Misangano iyi iri kutungamirirwa navaNelson Chamisa, vakasarudzwa nemubatanidzwa uyu kuti vange vachiutungamirira musarudzo. Mukuzeya nezvemisangano iyi, tabata mutungamiriri werimwe bato riri mumubatanidzwa uyu rePDP vaTendai Biti.
Zvamuri kuziva mukoma Blessing, tanga takauya kuno kumatebeleland, in particular kumatebeleland north nematebeleland south. Saka zvino takaita musangano yakati wandei kubva musi wechishanu mumatebeleland north, unosanganisira musangano takaita kuchinotimba, tichizosanganisa matraditional leaders, tichizofamba nemastakeholders anosanganisira mainformal traders, anosanganisira vanorana macurio shop nemakirio artifacts, tichizosanganisira vemachechi tiri muVictoria Falls. Tichizobva muVictoria Falls takapfuura nemuhwange. Muhwange takaona mastakeholders again, kunyanya-nyanya madzimai akatanga kuprotesta musi wa29 January pahwange Colliery, vane varume vaita 5 years vasingapiwe mari. Tichizopinda zvekare murural hwange nepart of Dinga. Tichizopedzisira nemusangano wedu makaona mapicture waityisa watakaitira pacross date. Nhasi tasangana nemastakeholders makuseni muna mubhuruwayo, tichiri mubhuruwayo, tichizobva tichizosvika kuPlumtree. KuPlumtree kwakune zviuru zvevanhu, asi Mwari azotibatsira nemvura, mvura yavhurika yanga ine mabhanan'ana. Ndo musangano watazoita wataurwa nemukuru wedu weAlliance vaChamisa.
Vanga vachitaura kuti kudii vaChamisa?
Yedevelopment yekuti matebeleland yese yanga ichisarudzwa padevelopment, so Alliance government ichameka sure kuti tadistroya nyaya yehunhu hwekuti mamaprovinces anosiyiwa, mamwe achikocheswa. tataura nyaye zvakare yekuti nyaye devolution yekuti ma services ese makutongwa kwese ma decision making ese ngaitwe devolved and decentralized. Zvinotirwa address via alliance kuti 37 years after independence kuti utore passport uri ku Bay Bridge kana kuti Plumtree unofanira kukwira bhazi kuenda kuHarare. Tataura isu nemumwe muzina business ari kutiedza kuvhura bhisimusi yecrematorium muBulawayo aita 2.5 years achingoenda kuHarare achinyeperwa. Imwe nyaya yatabata inyaya yeagriculture yekuPlumtree. Sezvamunoziva imi Plumtree is a cattle country, kunoitwa cattle ranching. Yeti nyaya yeranching yaitwa politicized, nyaya yefood and mouth yaitwa politicized. Hurumende haidi kuti vanhu vatengese mombe kunze kwemaprovinsi iwayo. Imwe nyaya yatabatazve nyaya yezvikoro. Vana vachiri kufamba zviku 10 kilometers vachienda pazvikoro. Mat South is underdeveloped. Population yemauti satreka haina kumira mushe. 70% of the population madzimai, 30% varume vakaenda kuSouth Africa. So we have to create employment, we have to create functioning industries so that vana vedu vari kuSouth Africa vanodzoka vachikuwana chekubata. So ndo message yatapa mumvura imomomo, message yatariro and the message yekuti tichadzoka zvezvakare nekuti nhasi tangopakura kamusuwa nenyaya yemvura. Ndo zvaitika nhasi. So izvo tamu Bulawayo muno matikona zvimama stakeholders yatukutaura nawo pano patiri.
Ndevapi vaba kusangana nawo iko zvino?
Zvino takusangana ne vakarwa hondo kunyanyanya vari kudivi reZebra ndo vatukusangana nawo.
Muri kutambirwa sei kumati Bedland uku?
Kutaura chokwadi mukoma blessing. Ini ndiri mwana westruggle. Handa kujoina MDC. Takafoma MDC nana vana Tsvangirai. Na wana Comrade Gibson Sibanda. But mwe ya uriko uyu, it's tsunami chaiyo. It's like there's been a rebirth and the renewal of our struggle. It's like people are refocusing. So mwe ya unochikisa mutsindo, unochikisa people want change. And vani, it's almost like kushai, kwa kaita vatsvangirai, kwa kachoka vanu, kwa kaita jolt vanu. So people were reminded of why they were in the struggle in the first place.
Mutungamiri wePDP vari nengo yeMDC Alliance vatenda ibiti vachitaura parunare kuHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson avo vari kushanya kuAfrica nhasi vaenderera mberi nerwendo rwavo kukinya mushure mekunge vambomira sezvo vange vachiti havasi kunzwa zvakanaka. VaTillerson vashanya kumuzinda weAmerica mukinya vakasiya maruva senzira yekurangarira nekuremekedza vanhu vakafirapo mushure mekunge paputitswa mabhambo nevanopfurikidza mwero makore makumi maviri apfuura. C Sangano re United Nations rinoti nyika yeDemocratic Republic of Congo yatarisana nenzara zvikuru kunzvimbo dzakaita seKasai neTanganyika. United Nations inoti vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemanomwe zvikuru kumamisha vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nehondo pakati pemauto ehurumende nevakaipandukira. Mwai mwuri ya Zimbabwe, tino sangana zvakare shondo rino mchirongwa chive chidiki, munu chunzi rwa mashondo ose, neni Ivan Zininga, ndiri mu Washington DC. Nasi itaita rombora kanaka kutitabata wanao mukoma, takarai kuslengisa variku Harare, the SnapTech International. Mukoma dakarai, kwa zwai.
Mukoma Ivan, magadili.
Inindi no fara ina meno kuti mikuwa mwuri kuru kufadza were.
Aiwa, isu tiri kufara ni mepo irimo munyika.
Right, mukoma dakarai, muri kumboita nezvei?
Maita basa. Kambani yedu, SnapTech Zimbabwe, ii kambani inoita zvedzidziso kune vanhu vane mabhizimisi kumahurumende pasi rose. Ende tinobva tazowedzerawo futi nekuuyawo tichiongorora nekupa mufungo watinofunga kuti taongorora kambani yenyu, taonawo kuti mukadai apa naapa zvinhu zvinokwanisa kukuitirai. Saka tinoongorora nekubva tazorayira kuti tiitai, tobva tazodzidzisa uyezvo kubva kuvatungamiri vemakambani, matungamiri enyika kusvika kumunhu ari pasi pasi wedha yekambani kana kuti inyika. Nerukurudziro ravamutungamiri wedu vamunangagwa rokuti nyika yedu yavhurwa zvekare kuti tinge vanhu vemabhizimisi ari kubva kunze vapinde, saka takati nguva yatirebei isu tiri kunzewo kuti tichibatsira dzimwe nyika nemakambani dzimwe nyika, tikati ngatichiendaiwo kumba tinoitawo padiki patinogona kuti tibatsire hurumende nevanhu.
Ndakaona muchitevererwawo nana Telecel, ndikaona muchitevererwawo nemamedia houses akawanda, ndikafunga kuti ava vanhu vanenge vari kuita chinhu chihombe ava. Iye dakarai uyu kuti azoti ndakudzoka kuZimbabwe, ambenge ari kupi?
Ambenge ari kushava achifamba famba. Asi nehofisi yedu yeSnapTech tanga tiri based kuSouth Africa. Gurukota redu hofisi yedu hombe ndokwairi kuSouth Africa. Asi tanga tiri kutendera muno muAfrica nekubudawo tichienda kune mamwe madunhu pasi rino.
Zvinondipa manyemwe kuti zvizvarwa zveZimbabwe uye vechidiki vakaita semi mukoma dakara yekudai mune muchikanda tsoka dzenyu pasi rose muchienda muchinovafundisa ikoko. Imi munozvikwanisa sei kuramba muchisimudza mureza wenyika muchibva munyika yeZimbabwe kudai?
Munhu wese paanobarwa anobarwa aine chaakabata chaanenge akapiwa naMwari. Saka isu zvatakaita ndezvekuti tishandiso icho chacho chatakapiwa naMwari nekubva tazoshandisawo mikana yatakawana kubva mudzidzo yozvakaita kuti tikwanise kuti tinge tiri kuita zvataita kusvika pari zvino.
Zvakanga zviri nyore zvakadii kuti mugone kuzomira pamumire nhasa?
Rwaiva rwendo ende ruchiri rwendo. Muupenyu munhu unofanira kugamuchira zvese nekuti mamwe mazuva hazvina kuenda sezvaunongochifungira iwe semunhu. Asi hazvireve kuti nhasi ukapotsa, nhasi ukawa, unobva wati zvandava pano ndaakuchigara pano. Zvakambonzi zviro zviedzwa, haumiri nekuti wadonha. Kudonha hazvireve kuti wakundikana. Kukundikana kunobva pakuti paunodonha wobva wachitadza kusimuka, wobva wati pano ndopandaperera, ndipo wanenge wakundikana.
Mukambani zvinoratidza kuti kudii izvi muzvizvarwa zveZimbabwe tichienda kumberi?
Sezvandambotaura mukoma Evans kuti munhu wese anobarwa aine chaainacho. Unozoenda kuchikoro wozoita sei kuti uchikwenenjera izvo zvawakapiwa naMwari?
Ko mashoko enyu amungapewo vamwe vechidiki
Mukutenderera kwatange tichiita munhu kusenza kwataita kunze uko
kuti wokudi
ona chinhu chimwe chete. Saka ndinoti kune vari kunze uko zvatadzidza nezvatawana ngatiuyeiwo tiite padiki padiki patinogona. Tikawanda tichiita padiki padiki patinogona kuti tikwanise kuti tiite zvinhu zvinovawo nepundutso nerusiyano munyika, zvinhu zvinotifambira.
Aiwa mukoma, dakara inguva yedu ndo yatiperera.
Tinotenda nemukana wamatipa kuti tikwanise kutaura nenyika yedu.
Tinoda kukutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chesvondo rino chevechidiki apo tanga tichikurukura namukoma dakara ikuhlengisa veSnaptec Zimbabwe. Totarisira kusangana nemi zvakare svondo rinouya apo pandichakuunzirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki ndokuonekai nemufaro svondo rino. Ndinonzi Ivan Zininga, ndiri muWashington DC. Tomboenda kuchirongwa chedu chechitendero chatinopakurirwa natanonoka wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti ndibatsirei kutambira Pastor Alex Mayere vari muHarare vakazvimiririra vega uye vari mubishi rokuronga kutangisa chechi yavo itsva yeChrist the Savior Ministries muGweru. Pastor Mayere, tinokuchingamidzai nemufaro.
Makadii vateereri.
Mungaudzawo here vateereri vedu zvishoma pamusoro penyu?
Ndakatanga zvitendero mugore ra2004 ndichibvawo mukushambudzira nenyaya yekumwa doro nekuita zvakanaka munyika. Ndikaona kuti panguva inei andave ndati kurei ichivega ndimboitawo zvamwari. Ndibva ndasangawo nevakandidzidzisawo kuti ndishumire, nevakandidzidzisawo kuti ndigone kuziva kuti kuna Mwari ari kudenga.
Kubva zvamatanga kupinda chechi muchinamata, chii chakachinja muupenyu hwenyu?
Ndingati inini ndakanga ndadivhosa uyezve ndakanga ndiri an alcoholic. Asi kubva zvandakatanga kupinda chechi alcoholic hwese huya hwakapera nokuti Mwari vakandiporesa. Nyaya dzemadivhosi dzikapera izvizvi ndakatoroora ndikachata zvandanga ndamboita muupenyu hwangu. Ndaivewo nevana vakanakisa chaizvo vatatu vandakapiwawo naMwari. Saka kunyanya ndo zvinhu zvikuru zvakasanduka mukati muupenyu hwangu.
Zvino kana mukatarisa kwamakabva nako nezvakaitika muupenyu hwenyu, mungati chinyi kuna vamwe vedu vakateerera?
Ndingavaudza kuti kana munhu uine dambudziko rauinaro muupenyu, hakuna chingagona kupera kana uri muna Kristu. Zvinhu zvako zvese zvioneka zvinobva zvapera.
Ndinodzidzisa kuti muri kuda kutangidza chechi yenyu pachenyu. Zviri kufamba sei uye zvesei muchida kudaro?
Taona kuti vanhu vazhinji munzvimbo yeGweru vakarasika uyezve havasi kuziva Mwari. Saka ndo zvaita kuti ndigone kuda kuti nditangewo ministry kuburikidza nekubatsira vanhu vari kutambudzika vasina Mwari mukati mavo, vasingazivi Mwari.
Mainzanisa Gweru neHarare mukaona kuti vari muGweru ndo vakanyasa kurasika kupfuura vari muguta guru iri?
Kwete, kwete. Asi nenyaya yekuti inzvimbo yandakazvarirwa inzvimbo yandinonyanya kuziva, uyezve handireve kuti hamuna machechi, une machechi akawandisa chaizvo ari kubatsira. Asi ndichifamba ndakaona kuti kune vanhu vakawanda vakarasika.
Kutangidza chechi kunorema zvikuru nekuti vanhu vanenge vakakutarisirai pazvinhu zvakawanda, zvomweya nezvenyama zvese. Mune chokwadi chakadini nokusimba kwechitendero chenyu chokuti imimi mungaita mufudzi?
Inini ndinovimba nazvo, uyezve ndinobhiliva kuti Mwari vakandipa chipo nokuti pandinotaura nevanhu Mwari vanondipawo mashoko kuti ndiudzewo vanhu. Uyezve yes, kutanga kereke kwakaoma, asi pandinotaura vanhu vanoungana vachiteerera mashoko anoitwa nokuti ndichitaura zvinhu zveupenyu hwangu ini nekwandakabva.
Pastor Mayere, tinokutendai zvikuru kuva nesu kwamaita.
Tinotenda.
Tino tenda tanonoka wande abati shwitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ndini Evans Zeminga.
So we see that